Ngwana ina kanaka ba tereri nguva dzave 6 mangwana ni musi wechipiri kukadzi 20 2018 makatirira ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana kuri kunzi vamunangagwa vanoenda, chikuru chinokosha ndechekuti kuve nerunyararo uyezve ive iri nguva yechinhu chimwe chete kuremekedza vatsvangirai pazuva ravo rekupedzisira.
Vatsvangirai votarisirwa kuradzikwa nhasi masikati kubwera uko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kusvika.
Zvinoziva kuti zvamunoona usahwira ka unokunda ukama ndo mararamiro avaodhinda navatsvangirai. Panga pakaoma mazano anga achigovanwa, panenge pachiendeka mufaro unogovanwa.
Vaimbova mutungamiri wehurumende yekenya varaila odinga vobatana nemhuri yezimbabwe mukunoviga vatsvangirai.
Kune vazhinji vauya kuzopauko asi havana kuya vanhu vakawanda zvisinavatiratidza asi tisikakwanisa kuvisa vanhu vakati wandei kubvimira kwanga kusvika izvi.
Sangano reHeal Zimbabwe rinoti komisheni yehurumende yeNational Peace and Reconciliation iri kutadza kuzvishambadza zvopakuti vanhu vasaende kumisangano yayo. Hii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMGCT vaMorgan Richard Tsvangirai vari kutarisirwa kuradzikwa nhasi kumusha kwavo kuhumanikwa kuBuhera. Mutumbi wavatsvangirai wakasvika nechikopokopo chemauto nezuro ukarara mumba. Vatsvangirai vakashaya kuJohannesburg, South Africa nemusi wechitatu mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Zvichakadaro, vaimbova mutungamiri wenyika yeKenya vaRaila Odinga vari kutungamira vanyarikani vakawanda vari kuuya muZimbabwe kuzoradzika vatsvangirai. VaOdinga vakapinda munyika nezuro. Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa vekuKenya vaida kuuya navaOdinga vari mubatanidzwa webato ravo reNASA vanonzi vakarambidzwa nehurumende yeKenya kuti vaende kuZimbabwe nepamusoro pekunetsana kuri munyika iyi. Vanopikisa muKenya vachitungamirwa navaOdinga vari kunetsana nehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaUhuru Kenyatta avo vari kupomera mhosva yekubirira sarudzo. Mukuzeya nezvekuuya kwavaOdinga uku, Tabata vari kufanotungamira MDCT kunyangwe paine mutauro vaNelson Chamisa.
Hongu tatambira vaOdinga panhandare yendege yemuZimbabwe vachibva kuKenya. Nyaya ndeyekuti vauya kuzochema sahwira wavo, vauya kuzochema gamba renyika, gamba remuAfrica, mumiririri kana kuti izwi rekutsa ruzhinji, izwi rosununguko, izwi reudzamu, nechimiro nokugara zvakanaka nokugadzikana kwenyika rinova rinobva kuna vatsvangirai. Vanga vari kusemazira munoita ani nhoroondo kwete muZimbabwe chete asi pasi rose, yokuvaka nyika, nhoroondo yokusumudzira marudzi, nhoroondo yokusumudzira maruva nemadhorobha neupenyu nemagariro evanhu.
Wanga wakamira sei ukama wavatsvangirai navaOdinga?
Nditsika nditsikeoka ibhande nebhurukwa pakuti mazuva apfuura kana mwedzi yapfuura munoziva kuti ndakafamba navatsvangirai tichienda kunoona vaOdinga patakanga tiri muKenya sarudzo dzekenya dzisati dzaitwa. Apo takashezwa tikaenda kumba kwavaOdinga tikanogara tikanokunwa zvinonaka nekuti ukama neushamwari. Munoziva kuti zvamunoona usahwira ka unokunda ukama ndo mararamiro avaOdinga navatsvangirai. Panga pakaoma mazano anga achigovanwa, panenge pachiendeka mufaro unogovanwa, panenge parema muono unenge uchikweretesanwa nekugukedzanwa. Saka ushamwari hwakafamba kwenguva yakareba, ushamwari hwaka kutanga iri mozi mukashika pakukunzwa anokudiridzirwa kutumbuka kuita muchero muchero wazosvika Parisi kubva kuti kufambirana kunyika nekunyika ndosaka maona vawedhinda vauya vanenge vari kumani kwatatofamba usiku kuti tisvike muhumanikwa umo mubuhera matinenge tichiremekedza kupa gamba roremekedzo rwokupedzisira nebasa rakabatwa nemukomana rakabatwa nemuchinda rakabatwa nababa nevatsvangirai
pane vamwe vekunze here vari kuuya kuzoradzikawo vatsvangirai kuumani kwavo
vakawanda vakuru vakuru vashamenda vakanga vari kuzambia Congress of Trade Unions vanga vanesu masikati maopposition leaders mukunamibia anomirira boka remaopposition musadak vese vanga vanesu masikati vekuzambia vanga vanesuwo masikati mukuru wechichena angachenda navakaunda atotumwa nemashoko kuti azochema nesu netariro kutarisira musi maimani vari kufanira kusvika mangwanani kusanganisirana namoletsbeki takavatarisira mangwanani kuti vasvike munzvimbo sokunzwa kwataitwa sekuamba tichingogamuchira nekutambira makurukota ari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana tichitenda nekugamuchira kuti uwandu hwataona hwaita vanhu vafamba netsoka dzavo kuuya vachizobata maoko kunoshamisa madiplomats akawanda vana EU vari kutarisirwawo kusvika kuno maambasada acho nemamwe maambasada akasiyana-siyana vari kutarisirwa kusvika muhumanikwa saka tinotenda mwari tinotenda vatsvangirai tinotenda mhuri yekwatsvangirai tinotenda mhuri yeFDC tichitendawo nenyika yezimbabwe yose kuti zvose zvinoitika nokuda kwamwari chinhu chakatiwira tanga chisingatarisirwi asi jehovha kana vachinge vatara isu chatinongoita kugamuchira nokuona kuti ngaita sei kuti tibatanidze basa riende mberi ratakapuwa panyika pano
vari kufanira kutungamira MDCT vanelson chamisa vari parunare kuenda kubuhera mashoko atiri kutambira anoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanogona kuendawo kubwera kunoradzika vatsvangirai asi hatinokwanisa kubata mutauriri wavo vageorge charamba kuti tinzwe kuti ichi ichokwadi here kana kuti kwete asi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga tikavabvunza maonero avo
hungu runyevekute rwuripo uyezve pane vanhu vakawanda chaizvo vandimuka kunochengeta gamba vatsvangirai kana kuri kunzi vamunangagwa vanoenda chikuru chinokosha ndechekuti kuve nerunyararo uyezve ive iri nguva yechinhu chimwe chete kuremekedza vatsvangirai pazuva ravo rekupedzisira kwete kutaura zvematongerwo enyika nekuti zvingazokonzera mhirizhonga ndozvatikutyira isu vekodzero iniwo ndinenge ndiriko asi tinokurudzira kuti pave nerunyararo neruremekedzo rwavatsvangirai
tichitarisawo kubatana kwaita Zimbabwe pari zvino murufu rwavatsvangirai zvakakosha sei munyaya dzamuri kutaura idzo dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyikawo
zvakanyanya chaizvo kuti tiri kuona kuti vana vezimbabwe vanhuwo zvavo vakabatana vauya pamwe chete asi kuvatungamiri hatisi kuona kubatana ikoko kuvatungamiri vezvematongerwo enyika ndozvinodiwa kuti vanhu vabatane vaite zvinhu zvavo murunyararo kana vachipisana vapesane murunyararo pasina owabowa kana mhirizhonga tinokurudzira kuti vatungamiri vasiyiwa mubato remdct vaone kukosha kwekubatana uku vaone kukosha kwekuti kana vanhu vakaungana vanobudisa chimwe chinhu chakanaka
asi izvi zvinokwanisika here nemapishapisha atiri kuona
kana vanhu vakaremekedza donzvo nechiono changa chiina vatsvangirai zvinokwanisika asi pakapindira dambudziko rekuti vanhu vakangofunga nyaya yemasimba yekuti dai ndirini ndatora kana kuti ndingoveni hapana kubatana kungaitika ndozviriko asi kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavabatane vanhu ngavaite zvinhu zvavo murunyararo vazive kuti zvinokosha kushanda pamwe chete pane kushanda rumwe rumwe.
Tiri kunzwawo kuti pane urongo hwekuti vanogona kudaidza vamwe vemakereke vakaita sana Bishop Bakare kuti vange vachiyananisa iyo batamurefu batamupfupi rimwe MDCT. Munoona izvi zvichibatsira here?
Hongu, zvinobatsira chaizvo. Asi chikuru havasi vanhu vanobva kunze kuzoyananisa. Chikuru kuti vanhu vari kutungamira vasara vacho vari mukati kana vakazvipira kuti ngatisende pamwe chete uyezve vakazvipira kuti kuona kuti dai vatangirai varipo nhasi uno ndezvipi zvavaida vaigona kuwana pavangashanda vese pamwe chete uyezve vakaziva kuti vana vezimbabwe ramangwana revana vezimbabwe rinobatsirwa nekusimudzirwa chete kana vanhu vakauya pamwe chete vakashanda pamwe chete vakaita chinhu chimwe chete murudo nemukuwadzana.
Tiri kuonawo kuti vamugabe vanenge vasina kutumira mashoko enyara dzapa. Zviri kukushamisa iwo here?
Chaizvo chaizvo zviri kushamisa kuti kune mhaka yeiko vamugabe vasina kutumira mashoko enyara dzoku panhamo yavatsvangirai uyezve kuti kune mhaka yeiko vamugabe vasikaonekwo kupota-pota nepakutaura wozvaro iko zvino zvinobva kuti marimwe zuro chaiye mutungamiri weAfrican Union vaMusa Faki vanga vari muHarare vanoti ivo vakakwanisa kuonana navamugabe asi hazvisi pachena kuti ko vakasununguka here vamugabe vari kupiwa here mashoko ese aya nemhaka yei vasiri kukwanisa kufamba vari kurambidzwa here kana kuti chii chiri kuitika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDhewa Mavhinga vari parunhare murwendo rwekuenda kuBuhera. Vatsigiri vebato reMDCT nhasi vafumobata jongwe muromo kuenda kuBuhera kunoradzika mutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai. Vamwe vevatsigiri ava vakasimuka nezuro. Kunyange hazvo vakasuwa nekurasikirwa nemukuru webato ravo, vazhinji vevanhu vari kutaura neStudio 7 vanoti vane tarisiro yekuti basa richaenderera mberi rekubatanidza mhuri yeZimbabwe sezvaikurudzirwa navatsvangirai vachiri vapenyu. VaSimon Chidhakwa, nhengo yeparamende inomirira dunhu reZengeza West Constituency, vanoti vane chokwadi chekuti MDCT ichakunda musarudzo dzichaitwa gore rino.
Tichatiri kuvimbisa vana veZimbabwe nechekuti struggle haisi kuzomira. Zvatakadzidziswa navatsvangirai izvozvo ndozvaticharamba takabata, ende tine chokwadi chekuti 2018 zano tirikuidi tiri kutoikunda tirikuidi. Munhu anga akanyanyotiomera anga ari mugabe. Zvino mugabe takamugobora ndiye munhu aitirova taigara takasungwa pangaisi maMP. Zvino patakakurira mugabe ukasimara warova mai vechidhonda vana vacho vanotiza usati wasvika. Saka kubvisa kwatakaita mugabe hurumende yezana haichina midzi. Iye zvino muri kuona vakadamburana damburana, kune G40, kune Lacoste, kune yamai mujuri, zvimapisi zvimapisi. Ende isu tinotenda baba wedu vasati vafa vakati vana vangu dzokeranai mubatani. Isu takabatana seNDC yamuri kunzwa kuti kuna alliance. Takadzokerana vese vana vavasavi kubva pakatangwa bato redu 99 tiri chinhu chimwe chete. Apa zano iri kudamburana damburana. Saka 2018 hatisi kuzombotadza tiri kuhwina.
VaChidhakwa vanoenderera mberi vachiti vakahaya bhazi rekutakura vatsigiri veMDCT mudunhu ravo kuti vaende kunoradzika vatsvangirai neuwandu hwavo. Amai Fatima Manango vanotiwo kunyange hazvo hurumende yeZANU-PF yaivashungurudza, vatsvangirai ndivo vakaita kuti ruzhinji ruwane rusununguko rwavari kufarira nhasi nekuti havana kumbobvira vadzokera shure pakusunungura vana veZimbabwe.
Kurwadziwa nerufu rwegamba redu ratiri kuchema nhasi. Saka zvekuti kuti tive zvatiri iye ndivo baba vedu ivo vanhu ndo vakaita kuti tive nefreedom yatava kuita iyo kuti tinoita zvinhu zvedu takasununguka tisina kana kutya kuti kunei. Kunyange zvavo vaitishungurudza kutirova kutidii bhatasi baba havana kumbobvira vadzokera kumashure president yedu Tsvangirai. Noti ngavazorore murugari.
Amai Monica Tennis vanova sachigaro wemadzimai eZengeza West District vanoti vaenda kuBuhera nekuda kwekuti vanoda kuona pari kuradzikwa vatsvangirai vavanoti igamba ravo.
Ini ndiri kutaura ndiri chaledi wezengesa wesiwe district kuti ndiri kuchema nenhamo yaitwa na Morgan Richard Tsvangirai tiri pava nguva yekuchema tiri kuenda kunombiga kubhoera izvozvo ehe takaungana pano tiri kutenda kubhoera zvinoviga gamba redu.
Mashoko ari kubva kuvatori venhau veStudio 7 vari kubwera anoti zvuru nezvuru zvevanhu zvakatotanga kusvika kumusha kwavatsvangirai nemusi wechina. Nyaya iyi yatumirwa naKiri Mudzamiri, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu. Tichiri panyaya iyi, mutori wedu wenhau Ivan Zininga abatawo sachigaro vechidiki mubato reMDC kuManicaland vaitai Masaka kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kubwera.
Kukuzita kukubwera takasvika nezuro makuseni vanhu vakatanga vachiuya kujana nezuro vemunharaunda veukama vemubct vamapika mupatizi asi nhasi nguva dzino madhirona iso hapatitofambi chipamba pacho murodhi motikari dzazara vanhu vauya vavune mara.
Tanzwawo vari kuHarare vachititaurira nguva yapfuura yokuti chitunha chasvika nendege dzehurumende dzabva kuHarare, machitambirawo here ikoko?
Dasika kuma past 4 vanhuira vadzauya dziri ndege mbiri, one yanga ine mutumbi, one yanga ine hama nemasenior members eMDCT yedu.
Tingati pane veukama nevatungamiriri vemusangano vaperekedza chitunha kubva kuHarare ndivanani?
Vabva kuHarare veMDCT vakaenda deputy national chairman Vala Mokomich nadeputy secretary general ndivanga vachitungamirira delegation yacho ndeniwa kumhuri vakapainda murinda wemufi vacolleague Tsvangirai namai Tsvangirai Habwa Tsvangirai.
Zvino muchiona imi nekuuya kwaita vanhu kudai nevamwe vachiri munzira nevamwe vasati vasvika, pachafambika here mangwana kuzosvika zuva kuzosvika mukupedzwa kwebasa rese?
Ndinoona pachaita dambudziko rekuti vanhu kuti vasvikepo vachanga vaita dambudziko rekuti vakazosvika nekuti nekutaura kwakaita kudai murodhi hamuchaita fambi zvakanaka ivhene tambotiraya kutokia gedhi but vanhu vanga vasikachatokwanisa chakwani mukati pataguma tavhura vanongozara kunze kusvika kudistance of more than almost 600 kilometers.
Kune vamwewo here vauya vamaonawo vasiri vemusangano weMDC vanotaridza kuti naivowo vauya kuzochema nemi pamwe chete?
Ndisati ndaona vatingati vakuru but vevamwe mapolitical parties varipo. Ndaona MP weZANU-PF wekubwera wesi wekuno Oliver Mandipaka ndaona varipo. Ndaonawo vamwe vemapolitical parties dzakafana nePDP vari kusvika vakapfeka hembe dzavo vachitaridza kuti ndevePDP.
Chatingataurewo kuti ruzhinji rwenyika ruzive kune vari munzira nevamwe vasati vasvika maererano neurongwa hwekuradzikwa muchidimbu ndezvipi?
Urongwa huripo ndehwekuti mangwana ndepavari kuradzikwa nguva dzekuradzikwa maprogramu mangwana na 8 o'clock kuchaita church service chatungamirirwa nemethodist church, then kuna 11 chaka kuine masolidarity speech kubva kufamily ikuzoita body viewing then burial na 2 o'clock. Aya zvakadaro ndangarasira nemadzishe varipo emambo Makumbe varipo zvakare.
Avo vanga vari sachigaro MDCT vaitai Masaka vachitaura nezuro manheru vari kuhumanikwa kubwera naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa909 a.m. uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM, uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Dare Ramaja Street nezuro rakapa mutongo wekuchenura vamwe vanotengesa migwagwa vatatu vanoti va David Mazibie, vatina Shembofana uye va Maxo Mashamba. Avo vakasungwa muna gumiguru gore rapera vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga vachityora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Zvapupu zvehurumende zvakaudza Dare kuti vatatu ava vaikonzera kusagadzikana mudhorobha reHarare nekukanda matombo pane imwe nzvimbo yekudyira mumugwagwa wa Speak Avenue, apo vairatidzira chirongwa chino vachipikisa chirongwa chainzi Operation Restore Sunshine City, icho chaiitwa nekanzuro yeHarare ichibatsirwa nemapurisa. Asi mutongi weDare amai Ruramai Chitumbura vakati vaichuchisa havana kunyatsopa umbowo hunoratidza kuti vainge vaona vatatu ava vachipara mhosva dzavaipomerwa. Mutongi anotiwo mapurisa akasunga vatatu ava haana kuuya kuDare kuzopa umbowo. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatinomuda Shoko ndio vakamirira vatatu ava. Makateerera kuStudio 7, iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vatori venhau venhepfenyuro yeBBC vanoita zvemafirimu vaDerude Grigory Bazagani, vaAhmed Hussein Divela navaPrince Anas Asamoah vakarohwa zvakaipisisa muMalawi nevanhu vainge vaine matombo nezvimwe zvinokuvadza. Vanhu ava vaita nyaya yekushandiswa kwemishonga uye mhirizhonga inokonzerwa nekupumana uroyi panyaya dzakadai mudunhu reKaronga. Vatori venhau ava vakarohwa manheru vachipomerwa mhosva yekuti vainge vari zvikwambo zvinomwa ropa revanhu. Mapurisa emuMalawi anoti ari kutsvaga vanhu vakakonzera mhirizhonga iyi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vape kupomera vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaBarack Obama mhosva yekutadza kuferefeta nyaya yekuti Russia yaipindira munyaya dzesarudzo dzemuAmerica muna 2016. Russia iri kuramba nyaya yekuti yakapindira musarudzo idzi. Asi ongororo yakaitwa navaRobert Mueller avo vari kuferefeta nyaya iyi iri kuratidza kuti Russia yaipindira musarudzo ichida kuti vaTrump vasarudzwe, asi hapana kujeka kuti kupindira uku kune zvakakachinja here musarudzo.
Background music.
Jabamba naniko,
Kare Wainda,
naniko,
Wainda,
Gwendo guya kwa kuba
Tawe wanda
Kubara kubira vana
Maereso
Tija bamba naniko
Tawe wanda
Naniko
Maereso
Gwendo guya kwa kuba
Tawe wanda
Kubara kubira vana
Maereso
Ai wai 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 Ai wai 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 Ironda rinolava muana Maenda yutana ngomera mugana Dio inzira yedu
Io io
Dio inzira yedu Vano muziva vano tiraila kamba Meguta kwegu pira muri kujanda wopamsha Ai wai 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 Ai wai 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 Matibaya panya manete sale Atijanzi wapegu panya patale Bamba sana kamkuru wangu Matibaya panya manete sale Atijanzi yajegu panya patale Bamba sana kamkuru wangu
Sale wanda Waereso Sale wanda
Dija bamba naniko
Tawe wanda
Naniko
Maereso
Gwendo guya kwa kuba
Tawe wanda
Kubara kubira vana
Maereso
Dija bamba naniko
Tawe wanda
Naniko
Maereso
Gwendo guya kwa kuba
Tawe wanda
Kubara kubira vana
Maereso
Nako Kambo Save Vainda ka Ordinance featuring Trish Kambo ka kaimbwa kachi rangarira va Morgan Tsvangirai mutungamiri we MDCT avo vari kuradzikwa nhasi Masikati kumusha kwavo kuhumanikwa kubuhera
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sezo nguva iri yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai votarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kubuhera nhasi Masikati nenguva dza2 p.m. vaimbo vamutungamiri wehurumende yeKenya vaRaila Odinga vobatana nemhuri yeZimbabwe mukuradzika vatsvangirai. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muve nezuva rakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.